chief ndiwe anoti gomarenta bazinduna iro riri zvinhano zvinosvika makumi mana kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweguta reBulawayo riri mukati merimwe purazi rakapiwa vaFloyd Ambrose danho ravanoti harisi pamutemo. Chief Ndwene vanoti gomarenta bazinduna rakakosha zvikuru kuvanhu verudzi rwechindebele vachiti ndipo pakasvikira muzilikazi kamachovana uyo akave mambo wekutanga werudzi urwu. Mumashoko avakaburisa paTwitter, Chief Ndwene vakatenda rutsigiro rwavari kuwana vachiti havazi kuzodzora tsvimbo pakurwira kuti gomarenta bazinduna iro riri pasi penzvimbo yavo ritorwe nenzira yavanoti isiri pamutemo zvisinei nekushorwa kwavo nevamwe vakuru vakuru vehurumende veZANU-PF pamwe nevanhuwo zvavo.
The notion that such an important historic site can be tampered with in any manner whatsoever.
Nyaya yekuti nzvimbo yakakosha kudaro munorondo yerudzi rwedu inobatwa nenzira yakadaro yopiwa kuvanhu vatisingazive uye vatisina kupa mvumo hatingaitambire takapeta maoko. Naizvozvo hapana zvimwe zvatingakwanise kuita kunze kwokuenderera mberi nechirongwa che7 Tabazinduna campaign.
Zvichitevera kupiwa kwakaitwa vaAmbrose Prize munzvimbo yavo, Ishe Ndwene vakati hurumende iyo vakati haisi kuchengetedza mitemo inofanirwa kuwedzerwa zvirango zvayakatemerwa. Mutevedzeri wegurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaVictor Matemadanda pamwe nemunyori webazi rezvekufambiswa kwemashoko vaNick Mangwana vakashora Chief Ndwene pamusoro pemashoko avo ekukurudzira zvirango. Asi mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vanoti kunyombwa kuri kuitwa Chief Ndwene uku kunoratidza kuti hurumende yebato reZANU-PF inobata madzishe ichitarisa kuti vabuda mumba mani izvo vati hazvifanirwi kudaro.
Mwadzimishona shoma ya furai teka mbonza chifu charumbira fortune charumbira hajibuda pachena kuti iya nano tikira ZANU-PF zvinova zvisiri pabumbiro romutemo hazvitombobvumidzwa neconstitution yenyika. Zvakare tine court order yakabuda muhigh court ichirambidza fortune charumbira kuti ave partisan atevere bumbiro romutemo asi hazvina kuteverwa izvozvo. Zvakare hatina mbonza noise yakanyanya Chief Ndwene vari kutaura on behalf of his people asi vakushungurudzirwa kuita stand up for what is right.
Nezuro vamwe vechidiki vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF vanonzi vakada kutora nechisimba motokari ya Chief Ndwene asi vakazokundikana. Bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa rabudisawo gwaro rekushora kunyombwa nekushungurudzwa kwaChief Ndwene richiti panofanirwa kuve nematanho anotorwa kune vakuru vakuru vehurumende vakanyomba Chief Ndwene pamwe neavo vaida kuvatorera motokari yavo. Boka revechidiki reMDC muBulawayo ratsigirawo mashoko aya. Imwe nhengo yeboka iri vatakunda madzana vati Chief Ndwene vanofanirwa kurumbidzwa nenyaya yavo yekurwira kodzero dzevanhu vavo.
Isusu semagite MDC hatiri kufara nemabatirwa ari kuitwa Chief Ndwene nehurumende nevatsigiri vebatiro ZANU-PF. Chief Ndwene vari kutaurira vakamira vanhu vavo ndava vanhu vavo vakafisa matambudziko akasiyana siyana ende semhinduro yakabva kuZANU-PF nehurumende Chief Ndwene vari kuwanikwa vachishungurudzwa nenzira dzakasiyana siyana. Isusu sebatiro MDC munoBulawayo tiri kuti izvozvo zvinofanirwa kumira kubvira pane ino nguva zvinda mberi. Hatisi kufara nemaitiro ehurumende, hatisi kufara nemaitiro evadzikiri vebatiro ZANU-PF ndava machifa ana bato raakamiririra.
Asi imwe nhengo yeCentral Committee yebato reZANU-PF vaJoseph Chuma vaudza Studio 7 kuti kukurudzira kwaChief Ndwene kuti nyika itemerwe zvimwe zvirango kunoratidza kuti vave kupindira mune zvematongerwo enyika izvo vati hazvikodzeri kuitwa nemadzishe.
Madzimambo edu muno muZimbabwe tinoziva kuti ndiyo vanotarisa kana kuti kuchengetedza ivhu redu enyika yedu. Saka vaChief Ndwene pavanga vachishungurudzika pamusoro penyaya yekuguva kwemunda munharaunda yavo vanga vasirongo havo, asi pavazorasika ndepekuzotanga kudaidzira kuti dai varungu ava vati pamhe izvi nemasanctions aya agara atoti kuwadza kudhara, agara atokuwadza ikonomi yacho kudhara, ipapo ndoba ndoti chifu atadza.
Pane kuratidzira kwakarongwa kuitwa Mangwana nevanhu vari kutsigira Ishe Ndwene vachiti Ishe Ndwene vanofanirwa kuremekedzwa sezvinodiwa nebumbiro remitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.